Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wemugovera, gunyana 14, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbi vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vanoungana muNational Sports Stadium muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbi vemutungamiri venyika vaRobert Mugabe.
Vachazoradzikwa National Heroes Eka panzvimbo pavari kunozoradzikwa pari kugadzirwa nehurumende. Vakatiudza kuti zvinotora mazuva 30 days kuti papere kunyatsogadzirwa.
Kuvigwa kwava Mugabe pamwe nekwavachavigirwa kuramba kusina kujekeswa izvo zvotemesa vakawanda musoro. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanosveveredzwa nevanhu vachiratidza kusafara nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri wedzimwe nyika vabatana nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa mukuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakashaya svondo rapera kuSingapore. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira utungamiri hwemuAfrica kuti rutevere mutsoka dzavaMugabe munyaya dzekuvandudzwa kwehupfumi pamwe nekurwira kuti nyika dzose dzitorwe sedzakaenzana.
Let us boldly play our part in setting the wrongs of the world right. We must continue to challenge an unfair world, opposing injustice, racism, and all forms of oppression of men by men.
Ataura akamirira mhuri yemufi pachiitiko ichi, vaWalter Chidhakwa, vatsanangura vaMugabe semunhu airwira zvido zveveruzhinji, zvakafanana nekutungamirira chirongwa chekutorwa kwakaitwa mapurazi, vachiti vaMugabe vakaita izvi, kunyange hazvo vaiziva kuti vaizowana vanovatsoropodza. Vachidhakwa vatiwo vaMugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Budzi 2017 munhu akafa asiri kufara zvichitevera rwendo rwavakafamba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Towards the end of his life he was a sad man. Ndozvazvinoita kuti nyika yenyu irambe ichienderera mberi.
Vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe valiyo Mugabe vaudza Studio 7 kuti mutumbi wavaMugabe uchaendeswa kwazvimba mangwana.
Urongwa urikuitika ndiwo kuti tikabva pano zvanhasi pane occasion iri kuitika pano yekunyatsoradzidza ugamba hwaMugabe yaitwa nehurumende tichida kuvatenda. Mangwana tinoenda kwaZvimba kuti vanhu vekwaZvimba nekumashonland west vaonekedza nehama yavo because kana taenda kumusha takutaura zveukama.
Pasvika Studio 7 pamarinda eHeroes Acre, zvigaro zvanga zvichiitwa pamarinda aya uye matende anga achikakwa. Vamwe vavauya kubva kunze kwenyika kuzoonekana navaMugabe ndiva Kenneth Kaunda, avo vaimbo vemutungamiriri weZambia, vaimbo vemutungamiriri weNamibia vaSam Nujoma, vaimbo vamutungamiriri weBotswana vaFestus Mogae, vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma, vaimbo vemutungamiriri weGhana vaJerry Rawlings, mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta, mutungamiriri weZambia parizvino vaEdgar Lungu nevamwe. Vatungamiri vemapato anopikisa muno kusanganisira vaNelson Chamisa vanga varipo pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasveveredzwa neveruzhinji nhasi pavanga voda kutaura kuNational Sports Stadium. VaRamaphosa vazokumbira ruregerero pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kunyika kwavo vachiti vane urombo nezvakaitika sezvo zvisingaenderane nezvinhu zvaidiwa navaMugabe pamwe nevamwe vevatungamiri vakaita savaNelson Mandela. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuNational Sports Stadium nhasi mushure mokusveredzwa nevanhu, vaRamaphosa vati zvakaitika kunyika kwavo hazvina kunaka uye hazvisi zvinhu zvakarwirwa nevatungamiriri vakaita savaMugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
VaRamaphosa vari South Africa inyika isingavenge zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica vachiti nyika idzi dzakabatsira South Africa apo yaive panguva yakaoma.
Fellow Zimbabweans, fellow Africans, to say we are working very hard to encourage all our people in South Africa to embrace people from all African countries.
Veruzhinji vazofarira mashoko avaRamaphosa mushure mokunge vakumbira ruregerero nekuda kwemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Munyori kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanokudza zvikuru zvaitwa navaRamaphosa.
Havana kutanga vachifara asi vapedzisira vachifara. Vanhu vazviexpressa maonero avanoita. VaRamaphosa vakumbira ruregerero on behalf of South Africa. Zvino tazvikudza kupembera kwaita vanhu pavakumbirwa ruregerero zvaratidza izvo zvega kuti vari kuvagamuchira vanhu kuda vavaregerera nokuti maona vava kuvaomberera ivo vanga vachimboita mahomera.
VaRamaphosa mumwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanga vari kuNational Sports Stadium. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta varumbidza vaMugabe nebasa guru ravakaita pakusungura Zimbabwe neAfrica. Vamwe vange vari paurongwa uhwu vanosanganisira vaimbo vemutungamiri weGhana vaJerry Rawlings, vaKenneth Kaunda vekuZambia, vaOlusegun Obasanjo vekuNigeria nevamwe. Mutumbi waMugabe urikutarisirwa kuenda kumusha kwavo kwaZvimba mangwana uye ndiwo gamba rezana nemakumi matatu nemashanu richaradzikwa paNational Heroes Acre asi zuva richaitwa izvi harisati razivikanwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dziri kufara kuti mutumbi wavo uchauya kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakaungana pamusha pawa Mugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wava Mugabe pauchasvika kwaZimba mangwana. Mumwe mugaro wekwaZimba vaLucas Mathe vati zvakakosha kuti mutumbi wava Mugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwaZimba.
Evri panobuda nzara ngabve kunze kana ngabve kuti auya pano pamusha pake. Saka tinotofara kuti ngara ngauye tipedze kumuona pano pamusha pake. Ndopata pedzera kumuona ndopatomuzira pano. Saka tinofara zvikuru ngara yedu achiya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaChristian Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa.
Baba munhu wese akafa anoenda kumusha kwake wozobva kumusha kwake.
Mumwe mwana wechikoro Sylvia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu vaisapota zvakawanda muno masvimbo kwenguva yavareba zvisingaiti nyangewo muzvikoro vakavadzisawo zvikoro.
Ambuya Mesi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanise kuenda kuHarare.
Ngaupfuura wendowashingo kufara chaizvo timuonewo fesati kunopa mamwe tiri zvirema.
Asa amai Mativenga Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa. Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakapanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Ian Kowera vati tivabate mangwana vave neripoti izere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe hurongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwaZimba, ndine Ata Chigoriwa.
Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro rinonzi Mausoleum iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Vamangwana vati vamugabe vachavigwa muguva repamusorosoro iro rinonzi Muslim iro rave kugadzirwa nehurumende pairosi eka. Vamangwana vati madzishe nemhuri yavamugabe vakatotara guva ravamugabe uye mutumbi wavamugabe uchazovigwa muguva iri kana rapera kugadzirwa.
Mutumbi ndewemhuri, handingakwanisi kuudza kuti mutumbi uri kupi. Mutumbi unenge une mhuri. Zviri kwavari kuti vanoda kuisa mumochari here kana wakapreserva inafu achine paunde kuda kuchengetera. Handizivi, handina information iyoyo.
Vamangwana vati ijana remhuri kuchengeta mutumbi apo guva ramugabe rinenge richigadzirwa. Vamangwana vati hurumende ndiyo ichabhadhara zvese zvichaitwa pakugadzirisa guva ravamugabe. Nyanzvi munyaya dzekuchengeta zvitunha dzinoti zvinokosha madhora ekuamerica 50 pazuva kana kudarika kuchengeta chitunha pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi mune zvematengero enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekuda kuvaka guva remhando yepamusorosoro rekuti vamugabe varadzikwe kutambisa mari yenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokutanga ndechekuti tine urombo nokuti vamugabe vakashayika, asi nguva yakutorwa pakuchengeta munhu wafa toona sokuti yava kungonetsa uyezve yaakuratidza watingati umbimbindoga hwemaafrican leaders. Nokuti hationi sokuti zvinhu zvakakosha zvokuti munhu ashayika toda kutsvaga kumuvakira zvakanaka. Ende munhu wakatombobvisiwa mugavhenmendi vachona nekuu, vanhu vakatomubvisa mugavhenmendi vacho ndo vavakuda kupedza mari yakawanda vachida kuvaka guva rakanaka vachitevedzerawo zvakaitwa kuna mamwe maAfrican countries namaAfrican leaders pane kuti tichengete vapenyu ende uye Mugabe asiri akarwa hondo yechimurenga kune vamwe vakatokondobvita kupfuura paari zvinoka ataoda kutanga kuti tiratidzire nezvivakwa muriwo dzevamwe mafamilies maheroes vacho zotangawo kuda kudhimandawo zvakawanda zvakadaro topedzera mari kune vakafa asi tichikanganwa vapenyu hongu tinorecognize role yavakapleya semaliberation fighter but liberation yaidawo kuti vapenyu vagare mune zvakanaka saka tinomazo kuti kwakuda kuwedzera gumipazana pazimbabwe uyezve nyika icharamba ichinda muurombo nemunhu wakakonzerazve urombo nemasafaringi mamwe atiri kunofeisana nawo izvezvi
tichitarisawo pachivanhu zvinokodzera here izvo zvese zviri kuitwa izvi zvekuti munhu anozoita mazuva tomboteera iye ari kutaurwa makumi matatu aya asati aradzikwa nezvimwe zvakadaro
haa kana madhisheta iwo haana aimbotorawo nguva yakadaro chivanhu cheduwo chinokurumidza kuti tiradzike munhu wedu wadini washaika ende uyezve hachizopiwo kuti veruzhinji vapinde mudambudziko rokuti vawanikwa vachibudisa mari dzavo nokuti apa totoziva kuti mari ichabva kustay saka kana izvii zvechivanhu zvachona hamenewo kuda kana zviri zvekushekwawa Mugabewo
tiri kunzwa kuti vemhuri ndo vakakumbira kuti kuvakwe guva irori riri kutaurwa repamusoro iri rakasiyana nemamwe makuva ari panational heroes zvingave zviine chekuita here kuti vada guva rakasiyana nemamwe iri kuratidza kuti vaMugabe vanga vakasiyana nevamwe mukutungamira kwavakaita hondo yechimurenga vari pamusoro pevamwe kuti vasaenzaniswa nevamwe
izvozvo ndo zvatinorambirana nazvezvo vaMugabe vanga vasiri pamusoro pevamwe zano yakafonwa nanastole nanatakawira vaMugabe vakatozavo zvokuzoteedzwawo nanatakawira vawana vanhu vachidemonstrata muHarare umu semunhu anga achibvawo kuGhana kwakuna kwame Nkrumah vachimboti vanzwe umwe anotaura chirungu vaMugabe vakatungamirira zano kubva 1977 kune vamwe vanga vaita varonga dare rechimurenga vana chitepo varipo paheroes veka vatinofunga kuti vakakontributa zvinopfuura vaMugabe kuna natongogara kuna natakawira zvino tikatendera kuti famili iyo yatinokumbira utodero yatakawira ichauyawo yatongogara ichauyawo yena chitepo ichauyawo vakarwa hondo avo vanga vasingarwiri kuti ivo tizongovaona nokupedzera mari pavari asi vaida kuti ramangwana vazukuru vavo vazoraramawo munyika yakanaka zvino nekutambura kuri kuita Zimbabwe ikoko tikati mhuri yauya yakumbirawo ichocho hamene tinozi chimimo chii ichocho imwe neimwe youya maheroes ese akarara paheroes ekapa tingazomakwanisa here
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz Dr Takwafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Vivian Mponda chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa amai Mponda vari kutaura ivo pamusoro penhoroondo yavaMugabe avo vakatisiya chishanu chapfuura uye vawanikwa ivo vachirangarirwa muHarare nhasi pawanikwa ipo pachiuya vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nekunze tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Vivian Mponda mungatitsananguro kuti maona sei chiitiko chanhasi
inini ndikatarisa kufa kwapresident Mugabe kutaura chokwadi ka hatifaniri kufa kwemunhu it's very true I've been following program yenyu kubva payatanga zvinhu hazvina kutombotimirira mushe sevana uye South Africa tiri kutambura and then ivo votaurwa kunzi vari mablue roof they we honoring him with the mosaic what they want to build izvozvo hazvishandi mukurarama kwedu because isu tine generation yese hondo hatina kuiona but hatingararamirika yekunzi hondo tofira izvozvo ezvinezvi vanhu vari muno South Africa most of the Zimbabweans vari South Africa havana zvitupa havana mabhesi havana mapasipoti because haasi kubuda uri kuenda apo wozvijumpa bhodha kupinda South Africa vaone kurarama vasvika imomo vari kuurayiwa vari kurohwa kuti madzibaba ndidzokerai kumusha kwenyu mawandisa ende zviri kukonzera kuti vana vade zvitereki because arida kutsvaga kurarama kuti aone chiuviri it's because of the economy kuzimbabwe after all ndo mari yama akutorama kuti makuda kunovaka chinhu zvinotora mari yakawanda ndichida kukoshesa upenyu hwamugabe tiri kuti chero guva kana vanzi vafa mugabe tinovarangarira because nyika ichitanga vakatiita zvakanaka tiranzi takaone free education tikadzidza zvakanaka but kunyange generation vana vedu ava vachararama sei ko vana mbuya vari kumusha tikaenda kumareserve izvozvo kune temperature dziri kutambura hatina chikafu havagoni kuenda kuchipatara life is not even easy for them havagoni kuenda kuchipatara kunobhadhara kana $5 yacho kana 5 bond yavo iyoyo hawana imi makunotora mari makunovaka chinhu ichocho chini tikufunga kuti dai nyika yatinzwisisa ka yambonzwisisa yaregera zvinhu zvese izvozvo vatarisa kubatana kwakwa kushare vanhu vamapfumu vodzosera nyika panzvimbo togona kutarisa zvii zviri kuitireka sei kurwa kwakaita vanhu mazuva apuraya temperature dzairohwa nevana vadiki vakabata mabatastic tisisina kana respect kuvanhu vari munyika shuwa nyika yezimbabwe yakurwadza we wish kudzokera kunyika kwedu kunogara ikoko but tikutadza ino team south africa tikusvaga kurarama ofisi hamusi kutiitira futi cause vana vedu vanonzi hamudzidza hana permit yacho haitoreki mwana haagoni kudzidza zvakanaka akapinda ikoko kana kunzi abeva nebanga akabeva nebanga kana tikaripota kumapurisa haina zvairi kubatsira because anonzi is a foreigner ende seshuwa south africa they have the right yekuti rowawe the end of the day vana chaivo vairi inini nemukoma wangu togona kutoroverana mura mai vedu vatoda kuyana saka South Africa iri kurwirawo zvayo nekuti tiri munyika mavo saka tinoti xenophobia yakashata at the end of the day vari kurwira zvavo because takutadza vakutadza kukwana nekuda kwezvimazimbabwe izvi saka munhu iri kurwadza shuwa hurumende ngairege kudaro ende hatisi kuti vasakoshesa mugabe ngavavakoshesi sesi aizvinongoitwa maheroes ese ataiona zvinhu kwakuirespeka but ngavarege kudosisa mari nekuoma kwaita zvinhu magesi hakuna mvura hakuna chikafu hakuna everything hakuna chiriko kusvika rini
tombotarisa kuti mutunga miri we South Africa vanga vasiri Ramaphosa vanga vari muZimbabwe nhasi taura ku National Sports Stadium taona vamboshoreredzwa nevanhu pavasimuka vachida kutaura asi tikazoona vachiwanikwa ivo vachikumbira riregerero pamusoro penyaya iyoyi yemhirizhonga nezenophobia munoona izvi zvichizotambirika here nyanya kuvagari veimomo South Africa zvinobatsira here zvavai
azvitombotambiriki nekuda kwekuti izvinezvi ndini muwacho kana ndini mubitterness homataura sorry but sorry chikubatsirikona long wanga wakanyararirei vanhu vachirohwa because hapana chinonzi paurohwa vanhu poshaikwa kana munhu ana abatwa vanhu vatiswa pashaya munhu abatwa saka makuzaya kungoti sori haibatsiri sori iyoyo because haina zvairi kuzodzosa kwatiri akoda kuedza kuta izvi ndezvokungozvifungirana pachavo sori ndeye kugadzisa ivo neutungamiriri wavo varipo papaionza mwedu akombera sori but haina zvairi kubatsira kunesiisisu kwandiri handisi kuona ichibatsira ende haina chairi kuzombogadzirisa sori iyoyo haina chairi kugadzirisa vachaitira chii vaya vakarohwa kana vane mhuri dzarasikirwa vachaitirwa chii
pane avo vatungamiri vawanikwa vachitaura vari kubva nyika dzakasiyana siyana pane vakubatai here vataura pachiitiko chavamugabe nhasi
inini handira munhu atombotibata because havana chokwadi chavari kutaura sezvambotaura sei hapana chokwadi chavari kutaura anything good apart tinonakirawo isusu vari kutaura zvinonakira ivo nehurumende dzavo neutungamiri zvinonakira isu hatina chatambotibata nani tacha ndingamboti ndingati nhingari mani asi ndina vandanzi vataura zviri nani kwandiri hazvina zvazvandibatsira hapana chatombotibata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Vivian Mponda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tiri kuda kumbotarisa matano anotorwa kana tsika dzinoteverwa panoradzikwa kana kuvigwa mambo anenge ashaya muhurukuro yedu tabata mambo nembire vaclemens nembire vedunhu remount darwin kumashonaland central tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo nembire
kazwai vateereri ndinokuchingamidzai pachirongwa
nhasi tinoda kuti mumbotibatsirawo kupakurira vateereri vedu kuti panoradzikwa mambo zvinhu zvinofamba sei tinoziva hedu kuti zvinosiyana nemadzinza netsika nemagariro nematunhu
Ya mamba anoradzikwa zvinenge zvakati siyanei siyanei zvichienderana netsika dzinenge dziri mudunhu mavo. Kana tichitariso mudunhu rino remach central, kazhinji kana mamba achiradzikwa hazvizivikanwi itsika yakawanda chiwande wande anobuda kunze kwabuda kunochena ndingangoti nguva dzekuma 2 o'clock kana 3. Ongoindwa chiverevere naye hapana anoziva kwaanoenda kakazhinji anonoiswa mubako kana muninga ndomavigirwa anoitwa anobuda nokumabvazuva imba yoborwa naikoko kana kuti anenge ari mumusasa hapana anozviziva asi chandongoziva ndechekuti kana kuri kunana manyika uko kumanyika kumanyika lendi vanhu vangatogona kuita mwedzi mitatu vasingazivi kuti mamba ari kupi iye akatovigwa kare nokuti mhere inozoitwa zvayo kwapera mwedzi mitatu.
Chii chinoita kuti vanhu vazonge vachinonoka kuziviswa kuti mambo ashaya uye kuti vasaziviswa kuti mambo azoradzikwa kupi?
Itsika yakangogara iripo nakara asi inini maonero angu ndeyekuti sezvo vajonga munongozivawo kuti muushe munokakatanwa nedzimwe nzira kunenge kuri kupodza makakatanwayo kuti vanhu vari varege kutanga kurwisana. Imi munongozivawo kuti kana uri mambo kungodonha kwako nhasi nguva inei vazhinji vanenge vaakuti ndiso taakuda kupinda ndiso taakuda kupinda. Apa ndiri kutaura ndakarerekera kuumambo.
Kune vamwe mambo nembire vane maonero ekuti dzimwe nguva kushaya kwamambo kunorega kusaziviswa vanhu vachitya nyaya dzemishonga idzi nekutsirikwa kuti mambo abva angorara zvachose munoti?
Ya zvinofamba zvakadaro asi chandingade kutaurirai vajonga ndechekuti kana takatarisa apa panyaya yekunzi mambo vafa kana kuti vazorora tichitarisa tsika dzedu dzokumadzikategori edu mambo haase anozorora anenge akatarisa dzinza rake kufa ndekwenyama.
Tichitarisawo kurudzi rwenyu kana kutsika dzenyu tifambiseiwo kubvira panonzi mambo arwara azosvika pakushaya nekusvika kuradzikwa ndeapi matanha anotorwa kuzivisa vanhu vake mudunhu?
Kwedu kutsika dzedu dzevambire dzevasoko vaira soko vanana bvudzi jena isu kana mambo arwara hazvina vazhinji vanoziviswa nokuti panenge vachichirwa vakakatanwa kana mambo achinge arwara hazvina anoziva zvinenge zviri mumhuri vashomanana nasawira kana kuti nemuzukuru yatingati dunji asi kana mambo achinge afa azorora ndopanozoziviswa vanhu vanounganidzwa vonzizvo mambo ashaya asi kana vaakuuya pamba havauye vachibata maoko vanongouya zvauvogara usevanhu vachipurudzira maoko woita kunge pane zvisiri akuitika asi ipo pane zvinenge zvakaitika pozonzizvo taakukanda mhere zvozikana kunzizvo mambo washaya asi mazuva anaya kana mambo achinge ashaya urongwa hwehurumende yedu hwakanakisa chose nokuti vanokanda nyaya iyi kumhuri vakanda nyaya iyi kumhuri vanototi isisi tinozopinda kana muchinge mapedza zvese kuradzika hurumende yozouya yaakutaurawo kuti mambo vakashaya vaakushaidzira kumhuri yese yaibatana namambo mambo ipapo vanenge vatovigwa kare ndiri kutaura zvemudzinza redu revambire vanana mukanya vaira soko ndo zvinongoitika kuno kumacentral hazvina kunyanyosiyana tinongoteedzera tsika iyoyo.
Saka vanhu pavanozoziviswa kuti mambo ashaya vachiuya vachiungana iye akatoradzikwa kare asi uko kuchikuva vachiona kuine mutumbi vanenge vachiti mutumbi waanuyu?
Kusaziva tsika netsika asi kuno hakuna mutumbi unoenda pachikuva unozivikana hatidaro. Kana kuno kumacentral mutsika dzedu dzechikorekore nemazezuru takangosangana kana mambo achinge ashayira kuchipatara ini ndindinotungamira urongwa ihwohwo hwokuti madzimambo kuno kumacentral valigwe hatitore mambo zuva rakacheka nyika mambo anotorwa usiku kaverevere onoiswa musasa kana kuti mimba isina mazenge yakapfirirwa neuswa inozoboorwa nokumabvazuva mambo ozobuda kaverevere obva aenda hapana bhokisi raako mazuva ano rinodikana.
Aiwa tinotenda zvikuru mambo nembire nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinokutendai vateereri, ngatigarei tiri murunyararo takabatana semhuri yemuZimbabwe. Ndatenda kuva nemi pachirongwa.
sezvongo yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatungamiri venyika dzinodarika gumi pamwe nevaimbove vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vanoungana muHarare vachionekana nemutumbi wevaimbove mutungamiri venyika Robert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.